Pastor Ngoni Gweke, besangano reChrist Chambers vati, vatendi vekereke yavo, mudunhu rose remasvingo, vanenge vakaungana pamasvingo Sports Club, kutanga mangwana, kuti varangarire kubazuva akatambudzwa mwanakomana waMwari.
Saka tinofara nezvatakaitirwa nenyika yedu yeZimbabwe, kuti government yakatibvumidza kuti tive nekuungana, izvozvi sesu tiri kusangana paSports Club, churches also eChrist Chambers, tichipemberera nokuroverwa kumwanakomana waMwari, Christ Jesu, tichirangarira kuchiitiko ichi nezvaatakaitirwa naMwari kuti tive tinosangana tine toparidza shoko raMwari tichiudzana pamusoro peukuru hwaMwari nerudo rwatakaitirwa naMwari. Saka zvinhu zvandinofara zvekuti Masvingo Province yose tine tiri pamwe chete takaungana kutanga mangwana from 2 o'clock.
Vamwe vanoti denda recovid-19 rakavasuisa kwemakore maviri apfuura. Avakatadza kupembera zororo iri nevamwe sezvo mutemo welockdown waisa vabvumidza kuungana. Mumwe mutendi wekuklipsha mumasvingo vanorest muchongwe vati gore rino vanotenda Mwari kuti denda recovid rakadzikira nekudaro vanokwanisa kuungana nevamwe vachinamata pazororo iri.
Isusu sevatendi tikufara zvikuru nekuditwa kwakaitwa marestrictions. Vazhinji vanodzoserwa kuusho hwaMwari panguva yeEaster nokuti ndiyo nguva yechirangariro panenge pachirangarirwa kutengerwa kwatakaitwa ruponeso naKristu. Saka taitonetseka zvikuru tichiona kuti vazhinji vaakufira muzvivi zvavo nemhaka yekuti tatina nguva yekuungana saizvo.
Makereke mazhinji munyika anoungana achinamata nekurangarira kutambudzwa kwakaitwa mwana waMwari vari pamwe chete. Masvingo vatendi vekereke yeZion Christian Church kana kuti ZCC venyika yose vanoungana paMbungo Estate apo vanonamata naBishop wavo vanhemiya Mutendi. PaMbungo panoungana vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu zvevatendi veZCC vamwe vachitobva munyika dzinopoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr Kenneth Mutata vativo vari kufara nekukwanisa kuungana kwevatendi panguva yeEaster.
Vanhu vazhinji vanga vachinetseka nenyaya dzeCovid makore maviri apfuura, saka vazhinji vanga vasina kuonana, vamwe vari kuonana kekutanga pakuungana kwakadai. Tinoziva kuti denda reCovid richiriko, asi ivavo vanhu pavachaungana zvakakosha, pavanenge vachirangarira nguva yakakosha kudai, kuti tirangarire kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotirangaridza kuti madambudziko atakatarisana nawo haasiwo ekupedzisira. Tinotarisa zuva rekumuka kuti tigova netariro, kuti tisarasa mwoyo kana takatarisana nezvinotishungurudza.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vativo vachasanda nemamwe masangano nemapazi ehurumende kuona kuti vanhu vafamba zvakanaka munguva yezororo reEaster.
Sangano redu rePassenger Association of Zimbabwe richasinge richishanda zvakaomarara apo rinenge riri munzvimbo dzakasiyana-siyana richiongorora zvese zviri kuitika, pangava pamugwagwa, pangava pazviteshi, kuona kuti kodzero dzevanhu dzaachengetedzwa, uye zvakare chichazenge chichishandawo nemapurisawo pane zvatinenge tichiona tichivazivisawo zvinoda kugadziriswa.
Gore rapera kunyange vanhu vainzi vagare mudzimba nekuda kwechirwere cheCovid-19, sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa munjodzi dzemugwagwa, 450 kana kuti 459 dzakaitika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godson Timba.